same place.
Thank you, sir.
For the front man.
Magician.
Next.
No shaman. Semana ameno shiriko shiriko mukura nama
goma mama vepa next bye bye munu wepa next uye uye danzo nekutonyerwa ziso apone chiso mawani zvizo mama vepa next bye bye munu wepa next uye uye kutonyirwa ziso panoisa meso mawandi zvizvo
makapos mazhinja kukompita kuchita ukazvona zvichitwa kana kushita ubelieve usati waramba katatu usapita wazviona ilaki sezai hana yopita ma relationships vanhu vari bita she told me she loves me murume wakakumu iutrita